Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 18/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vane maFacebook, chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaibove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganawo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungwidza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwava kuita nani. Semazuva ose tichanzwa nemameseji enyu amakatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vange vachishanya muZimbabwe apo vakasangana nevatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika kusanganisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaMbeki vari kuedza kuuyisa mapato aya nevamwe kuti vagare pasi kuti vaite hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Izvo zvinonzi zvayo kunyanya kukanganisa South Africa. VaMbeki vakaitavo musangano nevemakereke. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti pari zvino VaMbeki vari kuedza kukurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika. Tabata Dr. Mtata tikatanga nekuvabvunza kuti vane vimbo yakadini muna VaMbeki sezvo vachipomerwa mhosva yekurega Zimbabwe ichimwandauka mazuva avakange vari mutungamiriri weSouth Africa.
Handizivi zvekukundikana kwavaMbeki vaHwande. Ndinofunga ndivo vanga vari mutungamiri nevakanangana neGNU ya 2009-2013. Ndinofunga VaMbeki zvavari kuda kuita kutsvaga nzira yekuti ivo vanhu vemuZimbabwe vangasangana sei, vangaisa misoro yavo pamwe chete sei kuti vawane mhinduro kumadambudziko avo. Handifungi kuti vari kuuya nemhinduro, asi kuti vanga facilitator sei kuti ivo vanhu vemuZimbabwe vaite engage. Kana zviri izvo zvavari kuda kuita, ndoona sokuti chinhu chakanaka. Saka tinofanira kuti tichiongorore mukaona zvavari kuita havana kuya kungozotaura nevanoita zvematongerwo enyika chete, asi vari kuonawo nevamwe vanhu vari muma non-political sector functions. Izvozvo zvinoratidza kuti vari kuda kutsvaga kunzwisisa kuti vanhu vazhinji vari kuona sei nyaya dzatakatarisana nadzo senyika, uye zvemazano akasiyana-siyana iwawo angaiswa sei mugango rimwe chete kuti tigowana mhinduro inotipa mufaro senyika, kwete kwenguva shomanana asi kwenguva yakareba. VaHwande,
makasangana navo pane zvavakakutaurirai here maererano nekuedza kwenyu kuwisawo nhaurirano muZimbabwe?
Vakatudza kuti vaiziva basa ranga richiitiwa nemakereke kubva kumakereke atinozvidzana nawo ekuSouth Africa Council of Churches. Avo vanga vavazivisa pavaiuya kuno kuti machechi ekuno ari kuita chii. Saka vanga vachiziva ibasa rinoitiwa nemachechi. Asi chavanga vachitsvaka ndechekuti vazvinzure voga kuti tinoona sei nyaya dziri kuitika munyika, uyezve tinofunga kuti dzingagadziriswa sei.
pane zvamaka nyorerana pasi here, pane zvamaka bvumirana here maererano nekubatsira kuvisa nhaurirano munyika?
Kwete hapana chatisha shanyo kwa pasi inguwa yoku yokutarisa kuti munda wakamira sei. Iko zvino sokuona kwedu vanoda kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu, uyezve kuti vanani vanoitei kudai atingati mapping exercise. Saka hapana chatisha chabuda pachena, but tinovimba kuti vanhu vanoramba vachitaurirana vanogona kubvumirana kuti process yakadai, nzira yakafanira kuti ipfuurire mberi ichienda mberi ndeipi. Pari zvino hapana chati chanyorewa pasi vawande.
Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari paRunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti zvinhu zvinenge zviri nani munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha iri kubva kutanga kwesvondo rino. Mutauriri wesangano iri Vafarai Muza vanoti kubva mukupera kwesvondo mitsetso yemabhazi nedzimotikari zvinofamba nedhiziri miduku zvakanyanya mumagaraji avanotenderera mumusha uyu. Asi vamuza vanoti mitsetso yedzimotikari dzinofamba nepeturu ichiri yakareba zvikuru, zvinove zvinoratidza kuti peturu ichiri kunyanya kunetsa zvichienzaniswa nedhiziri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pasondo rakapfuura iri mafuta anga achipa kutambudza zvikuru, nekuti anga asiri kunyanyaoneka zvikuru sedhiziri rinoshandiswa pakutakura vanhu veruzhinji. Asi iro svondo iro rineri ndichiona mitsara inomirwa ichitsvaga mafuta iwo edhiziri inenge mipfupi zvikuru sei, zvichiratidza kuti tinodayira kuti patiri kupinda muholidhe yedu iyo yeChristmas tange tiine mafuta ari nani. Kana zvizvo zvichasimba zvakaita mitsara yedu, nekuti ndikuona kuti inenge mipfupi zvakanyanyisa kupfuura svondo rakapfuura.
Chii chingadai chaita kuti mitsara ive mipfupi?
Zvinokwanisa kunge zvakadaro nekuti vanounza mafuta vanokwanisa kunge vakagadzirirwa, sezvo tiri kuenda kuzororo reKrismasi riro zororo guru pagore.
Imi matenderera nzvimbo dzipi dzamaonawo kunge dzatisina dambudziko rakanyanya remafuta?
Ndinoona munzvimbo yatinogara yeChitungwiza inzvimbo ine maservicestation akati wandei, uyezve unoona nekuungana kwevanhu munzvimbo dzekukwirira dzatingati mabus stops. Nzvimbo idzo dziye ukadziona dzichiwanda vanhu zvakanyanyisa, chinenge chiri chiratidzo chekuti mota zhinji dziri kumitsara yemafuta. Saka vanhu vanenge vasina vanhu vanoatakura pai pamugwagwa. Saka kana ukaona pamugwagwa ipo paya pai kuri kuseni, nzvimbo dzinomiramira vanhu idzo dzedze dzina vanhu vashoma, chinenge chiri chimwe chiratidzo chikuru chekuti mafuta ariko. Uyezve tichizofambawo nekufamba kwatinoita munzvimbo idzo dzee dzinodirwa mafuta, tandichitoonawo toti mitsara yanga iri midikito zvakaita pachikwana paya paglow, unonga uchitoona kuti pane motokari 4 dziri pamutsara, motokari 5 dziri pamutsara, zvichitoratidza kuti vanhu vakanzwa kuti mafuta ari pakati havasi kunonomhanyira vakawanda, nekuti mafuta vanenge vanawo kana kuti kunzvimbo kwavanenge vari anenge ariko ikoko.
Mataura nezvekuwanikwa kwemafuta edhiziri, ko mafuta epeturu?
Ndaona nzvimbo dzakati kuti dzanzi ine mitsara yakatirebei yemafuta epetrol, iratidza kuti kuwanikwa kwaona kwakatisiyanei nedhiziri. Asi ndamboona dzimwe nzvimbo dzakativerengekei imo muchitungiza imomo zvekare dzanzi dzichiratidza kuti dzanzi ine mitsara yepetrol, zvichiratidza kuti fuel yachona iyoyo yanga iripo. Ndaona maservicestation anenge mairi mana anga aine petrol, asi mitsara yacho yakatirebei kupfuura yedhiziri.
Dhiziri riri kutengwa nemari papombi?
Riri kuita $17.90.
Izvi zviri kukusiyaiwo papi imi vanotakura vanhu vemabhazi kuti munge muchizochajawo mari dzenyu kutakura vanhu?
Kana ari mabhazi chaiwo chaiwo, zvinhu zvinoitika mukurarama neikonomi zvinoenda zvichinja chinja. Mazuva akauya zvipko zvaisiya tisina mari zvachose, asi tikuona kuti ezvezvi nechimiro chiri kuitika pari zvino izvi nekuadjasa kwatiri kuita nekutora yatingati reality yezviri kuitika nekukwira kwemafuta kuye kwii, ende uyezve nekudzikava kwaamboita ari panzvimbo imwe chete pamutengo, zvapa kuti tiadjustewo zvokuti at least takusara tine cheuviri nekuti mabhazi mazhinji akaenda kuzupo saka murodhi yamite mumabhazi asaramo amashoma zvakanyanyisa saka kune vane mabhazi akasara asina kuenda kuzupo aya mabhazi ariwo atochipa nekuti makombi anenge akakwidza saka mabhazi aya anosara akutoti wanei basa saka apa mukana wekuti kurarama kwawo kwaanani
asi muri kusanganawo here nematambudziko kusvika pari nhasi mukutakura vanhu kuenda vangava vemabhazi vanoenda kumaruwa nevari mumaguta
isusu kazhinji tiri tinotakura vanhu vari mumaguta tinotiwo panguva dzidzi dzekuti kwakumasikati sikati kuyekuita basa redu rinodzikira zvakanyanyisisa zvekuti unotozoona kuti ukambopa mukana wekuzorodza motikari zvingave zviri nani nekuti vanhu vayavaya vakarega kuve une vanhu vanofambo wakati wandei mumotikari zvichienderana nemafuta acho kuti nemutengo uriko mazuva ano unoona kuti basa rako haribude zvakanaka saka unenge wakumirira panguva dzine dzava kufamba vanhu vakawanda sezvakaita mangwanani nemanheru basa redu harizonyanye kutambudza
avo vanga vari mutauriri wesangano rechitungwiza Omnibus Operators Association vafarai muza vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri westudio 7. Vamwe vagari vekwamutoko vakavhiringwa nemhirizhonga yezvematongo venyika pamwe nokunyimwa chikafu mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro vanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongero enyika. Godwin Mangushla anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Bhanire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwayakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzo kurereke futi.
VaBhanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingori victimize chinonyimwa chikafu nyangwe chikafu chikawa chikanzi chichiye social welfare chinoenda chiri on partisan basis chinogoyewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezani achiende pane social welfare officer akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita kukondirupita pakuiwa pati.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura wemutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hazvizvinhu zvekunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika saka chotoda kundoziva chete ndechekuti tizive kuti sei takashungurudzwa sei taitirwa izvozvo taka tapara mhaka yei isi taita zvematongero enyika zviri pamutemo kuva opozisheni handi kuti wanga wapara mhaka saka zi tiri kuti tikaungana segrupu sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvo tiri vakataura kuti aiwa kugrupu renyu kana rawe munouya tinotaura tese takavabhirifa tikavataurira zvetiri kuti tinogona kuti tiungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete.
Vakative avo vanove nhengo yemDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi komisheni iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu semunyika nechinangwa chekuti mirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchiendera mberi. Commission iyi yakafamba matunhu esemunyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 pamutoko senda, ndini Godwin Manguja.
Tombo tarisa ziruma pepa nau anasi. News day rinoti gurukota rinoona nezvemari vamutumi mwive vakaudza dare resinete nezuro kuti vachabudisa mari yemapepa yama $10 nema $20 nekukurumidza. Mudeli News muchuchusi munyaya yamai Mary Chiwenga akaudza dare rezimhosva kuti amai Chiwenga vachiri kufunga zvekuuraya vaConstantine Chiwenga. Chronicle rine nyaya yevanhu vaviri veZimbabwe vakafa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara nemuvhuro kuSouth Africa mushure metauna yebhazi rakange rakananga kuZimbabwe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vateereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadini, makadini, muri yeZimbabwe nemi mose vashamarari nevateereri veStudio 7. Zita rangu tinoitwa Masvosve. Ini muzora nhasi ndinodawo kupindura avo vanozivaparadza vakataura svondo rapfuura vachitaura panhau yamapassport. Vaparadza handizive mweya wavainawo muhana mavo kuti mweya werudzii, nekuti matauriro avaita vaitoita kunge kumhuri kwavo kustori naari kudhayasipora. Ndakavanzwa vachitonongodza nekutemura kutaura kuti vanhu vakudhayasipora vanofanira kutenga mapassport kana kutora mapassport nemari yekunzvimbo nyika dzavari. Izvo zvinova zvinhu zvinondikatyamadza nekundivhundutsa zvemhando yepandiriri yemandoro kwati kuti kondengei neisei vaparadza vachitaura mashoko anokatyamadza kudai. Ndava vanhu vari kudhayasipora vana kuenda nekuda vakaendeswa nesituation yakakonzereswa nehurumende yavaparadzai. Saka zvete zvemazviro kwazvo zvinofanira kutaurwa zvizivikanwa kuti vaparadza zvavakataura handizvo, vanofanira kudzoka vokumbira ruregerero votaura zvinhu zvinogwara. Ai, munhu wekupa anotaura kwaasina kuswera, munhu anorotomoka kwaasina kurota, chii navo? Ngavatikwanire semari yebhazi.
PaStudio 7 makadiko. Ndiva vatapsa ari kutaura panapa. Vana Chirumanza havadi kutenda ba, ndo problemu yavo iyi, hadi kubvuma ba kuti ZANU-PF yatadza zvinhu. ZANU-PF yakabirira maerections zviri pachena, yakabirira sarudzi. Handiti nhasi uno muda kuti Chamisa abvume kuti Mnangagwa ndiye president. Kuima musi kubvuma wana kuti Upfumi Makonewa zvingori pachena izvo semhanza yegudo kuti matadza Upfumi, asi muri kungoramba wana kuti ei murugadzirisa, murugadzirisa, murugadzirisei. Sinozikanwa hapana, kungoziva kuti hei arikudira jecha, hei arikudira jecha. Hapana jecha riri kumbodirwa baba, muri kutadzogadzire zvinhu, muri kukundikana mazana amuna mapererwa. Ipai Chamisa chimuti, amhanya nechimuti, mwedzo chimuti, chitanda chamuremera Munangagwa. Ngasiyane nazve, hanzi zvake zvekutungamira nyika izvo. Chake kungoti hei tichingotonga, tichingotongei munyika musina mari. Vanhu vachifa nenzara muzvipatara zvimwe, vanhu vachifa, shiya vari batsiri. Musadaro bana Munangagwa, hamuna tsidzisei.
Makadiko vatefetiri veStudio 7, ndimi munacho chirongwa chenhau dzechokwadi. Taimbokumbirawo mumbotibvunzirawo baba Chamisa kuti ko maaudio edu atinotumirawo vanomanzwawo here, vanomanzwawo here, vachiti kudii nawo? Vana veZimbabwe tatambura tawa muno muSouth Africa. VaChamisa dei vaigona, vaigona kungotsvagawo rutsigiro nyika dzepanze koko. Ndatenda hangu.
Inini ndoitwa Manikedza, ndiri paRustenburg apa, ndiri kutaura nechiti nyaya yamai Chiwenga inondibata-bata bhozi. Apa ndipo vakuona kuti zvoni mai Chiwenga vakaba mari Vakani kira nukuti nasi varambana, nukuti nasi avacha uirana, ndopa vakuona. Kuvakado uziburita before, vachuirana, vakado uziburita uta mkatu ya iba mare haita, zivaita sunisulesi. Vanu varipamwe chete vanavu. Tipaone ipapa, vanu vamwe chete, vanu vaitita sunisulesi. Pati nenye uta avacha uirana nasi, ndopa vakuti sunie, uya iba, uya ita si, kukuzi uta avacha uirana.
Magadi is unlisted as a way. I still managed to manage South Africa. It was still the new economy. Watchromans and this is tea. Watchromans like a paper in his NPF. Can I rock up the one is NPF as he loves the gutter? Lava as he was the gutter. San PF at Chaib. Chi, Kirkunak. Chi, Jam is a dear piece of machine. Samson is a Masang Sin, is a Masang Sin Sin. Samson in America not even one who delivers in Madison PF. San PF, no Rango Pomera, Sunzongo Pomera, to Zaino Gona. And this San PF, Bafa, at Chakudi, Taneta name, Namanga going, at Chakudi, can Taneta, Bachurmanzi, and this is the seven move of Buddhist record, Bachurmanzi, I tower up. At Stodi can and go and Bachurmanzi. At Stodi, Taneta, and tired.
Masirasi pa Studio 7 hapo, masirasi pa Studio 7. Aiwa, tinotenda ne news zizi, tinodai kudakadza, tinotenda chaizo. Murisei wana mukoma Blessing Zule, wana mukoma Kanuka Wande, wana mukoma Jonga Kandimiri, wana Sisima Velasi, nana Mike Uwe, mwese, aaa, ingino faraza mundi pa Pretoria, pa sarangu ndatuka zakari ngini mtemarege. Aiwa, rege, hindi gocha urandichiti. Zachuru manzu, zavano taura wanenge wazwa na papi. Zanu pefu, ile pa nito gara chaipo ire, pa chaipo iso na takuhuza na suku chika nanenganzi uya kuzo taura kudandimdadoko. Ana suku taura zunenge sisota. Havana kana nisa wakubo taura kipenje, papa mamu nangaka wakawa wina maelekishini kupu. Kupu kwa wakawa wina maelekishini. Kana wakawa wina maelekishini, wakawa kundikana sei kuti nika ende rembele. Nika ipi ya maka mbunzu kwa pasirese, ino zino strike ama doktor. Ino strike ama doktor, maka zuona kupizuzo. Fadhano ngura batikota wala chumichi mechiti chocho wazikone wachiti ngawa vume ngawa vume chino ya kune tafazanu pifu nite kuti waka nyo garambo pawa nguwa refu lasi na muna anuwa kutizira saka uzi waka tatangira ya pakona suti tangira ya mpandu kizo tangira ya gazi mpandu kaila uta waga vizi nya ema ya kuma prasa chete kusoska wangono pinda sehoa wachino mira sehoa tangira ya ndia angani manifesto ya achu waka kopera wano kopera asa haso gunute sasa zingi shiri kama wezi zote sasa muna yu ndiri jisa mari mari sita chengi kana chumi kwa zota razoti $10 ini chongo buda pasi inakana hapana chaora chuni ichimani gawa vume wakonewa gawa vume chete wakonewa
mwaka diko mkuma tanyanyi wa wandeni ni wangu yuisi wa sinu watina kuduwa nwa zita sinu kutenda ini basara maru kubata mtu kutu uzali na uta chokwadi zikuitika msipa kwenyengwa zibitu mi South Africa takatiza namwe iri kumuda hambu sabu iri kumuika medu yo baba tanetse ka baba chiro mno mika matiye tukubatu wa senabuka mungu nzi makwere kwele wabatari sayi kuti mwarida ya tuone roo nyika ili anaka taikine chichema kuti wa chamisa dae wa gaziza nyika amunanga kwa wawara ya nyika taikema na wamukabe wakanga warinani baiti sunika na sakwira baiti sa mazera sinu wamunanga kwa wawo hawa nabasa nazo tisamira sei wanu kwa tichiri sakana kakudili kwa huu hawa nabasa ni wanu wanu sofunga wanu kanda wanu wema ilike nyasika mabata tambura mnu mtrewe iwarizi
maandu wafungwa zevamu ya vatereri ve Studio 7 ifungwa zavo tisinache kuita ne Studio 7. Chino kukurudzira kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-038 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mchungamiri we South Sudan wa Salva Kiir ne mchungamiri we Bato Rinova Pipiza wa Rick Maka waka bumira na kuumba hurumende yombatanizwa mwetua kukazi usatu wa pera. vatungamiriri vaviri ava vari kumanikidzwa neUnited Nations neAmerica kuti vaombe hurumende yemubatanidzwa kuti ifane kutonga hurukuro tichienderera mberi. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rinoti uwandu hwevatori venhau vakaurawa pasi pose muna 2019 hwakadzika kupfuura makore ese mumakore gumi. Sangano iri rinoti zvekare muSyria ndimo makaurawa vatori venhau vazhinji kupfuura dzimwe nyika. MuSyria makaurawa vatori venhau vanoita zana nemakumi matatu nevana muna 2019. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti kutangira mwedzi unouya ichambomira kugadzira ndege dze737 Max idzo dziri kutengwa kupfuura dzimwe ndege dzavainogadzira mushure mevanoona nezvendege veFederal Aviation Administration vaizivisa kuti havasi kuzobvumidza kuti ndege dzerudzi urwu dzishandiswe gore rino. Nano yatorwa iyi iri kukonzera kushikana kwevashandi vazhinji apo zororo reChristmas raswedera. Asi Boeing yazivisawo kuti pari zvino haisi kuzomisa vashandi vayo mabasa kunyangwe hazvo vanenge vasingagadziri ndege idzi. Boeing ine vashandi vanopfuura zviuru gumi nezviviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinobvumirana kuti kumiswa kwekugadzirwa kwendege idzi kuchavhiringa zvinhu zvakawanda munyaya dzezveupfumi munyika. Ndege dze737 Max dzakarambidzwa kushandiswa kubva muna kurume mushure metsauna mbiri dzendege idzi dzakauraya vanhu mazana matatu nemakumi mashanu. Zvinonzi chimwe chakakanganiswa nekambani yeBoeing ndechechimiro chendege idzi uye pane zvimwe zvinhu zvaifanirwa kudai zvakaonekwa kuti hazvina kumira zvakanaka padzaigadzirwa. Sachigaro weBoeing vaDennis Malmberg vakatobviswa pachigaro vachinzi vaifanira kudai vakaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka pandege idzi dzisati dzauraya vanhu. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa zvanga zviri munhau. Vaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganawo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungiza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwave kuita nani. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soko isika tise.